manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano ndokuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina hatisi kutaura kuti haana kuve nezano akave nezano asi isu akawana tiri padisi frani saka tinotaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovho yavo yakasabuda kusunungura nyika
vakarwawo ndo iri sununguko vanoti vamugabe vafanire kutora utungamiri seushe hwemhuri yavo
Gore rapera takarima zvine musindo zvokuti takakwanisa chese sevarimi kuendesa chibage uGMB vari kunyepa zvavari kutaura havana zvatirikurima tirikurima zvine musindo
vagari vekumanzou vanoti vatanga kugadzirira kurima kunyange hazvo vari kumborwiswa nemapurisa avanoti ari kutumwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe
Achina kubvisa madistrict office achiri kuramba achishanda saka vanhu ngavasarase mwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemusindo nekuti iye zvino kwatava kuenda ndokune vanhu vakawanda
Zeki inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo rwuno iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori mkuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avafanira kutora utungamiri sewedzinza ravo iro uye vanotiwo vakarwa hondo yerusununguko havasi kufara nezviri kuitika muzanu PF vakarwa hondo ava vari kuita musangano mazuva mashoma anoteera wekuzeya kwavanoti kubatwa nesiri kweruoko nebato rezanu PF tabvunza vamatemadanda kuti sei vasiri kufara nezviri kuitika
handizi kushaiswa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kana kuti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo saka bopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda kucourt tine confidence yekuti hatirambidzwe pasi pemutemo weZimbabwe kuti tiite a lawful gathering hatina munhu watiri kuda kupotsera nematombo hatina munhu watiri kuda tiuda kutaura zvine chekuita nezvinhu zvakatibvisa ujaya neumhandara hatina chimwe chinhu chatinoziva hatina iye zvino comrade Elias Hondo andiri kutaura vanhu vakasungwa kudhara tiri kuMozambique vanhu vakashungurudzwa kudhara nanhasi havana imwe pati yavakapinda saka havana chimwe chinhu chavakaziva saka vanhu ivavo ngavataure kuti voita sei nechunhu chavo vana Jonathan havachakwani apo vana Kasukuwere havachakwani apo saka ndo nyaya yatinayo tiri kuindirira mberi zvakasimba saka mawar veterans ndo ane social contract nepovho ndo vakataura nepovho vamugabe havana musoro vakataura nepovho kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati macomrades musangano ndewekuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina hatisi kutaura kuti haana kuve nezano akave nezano asi isu akawana tiri padistrict frani saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovho yavo yakasabota kusunungura nyika kwete kunoita zvibhakira mudenga pasina nhinga zvisvo zvatakaita isizvizvi isu tiri kutaura zvekuridza futi vanhu kuti nyika isunungu ivo vasungwa vasunungurwe makomrade ari dzaputi ndo vakanzi havasina political role saka isiri kuti imi mune shuwa vanakomrade Elias Hondo vanakomrade Parker mune shuwa kuti munonzi hamuna political role nemunhu wamakagamuchira mukati gara apa allright tikati iwe tii takaita mistake takakuisa mudzimai wako voita vana vako voita vazukuru vako voita vakidzani vatezvara imi nyika ine ropa iyi ende ropa harisi kuzonyarara tinosungwa tichapinda mumajereka akawandisa inini handisi kutya kupinda mujere ndiri kutoverenga mazuva kuzira mwaka vari kutonga nyika vakaita ma 10 years saka zuva rega rega randakuta mujere ndiri kuwedzera pamazuva angoda kuti akwane 10 years kana asati akwana 10 years handisi kutombovhunduka ndiri kutoendako kujere kwacho ndichibuda ndichitaura zvinhu zvine chekuita nezimbabwe chandingangode kukurudzira vana vezimbabwe ndechekuti macomrades vakabva kuhondo zvitarise pauri kana uri comrade wakakrosa boda une chinangwa kuti wakazonosangana netraining yakaita sei kana zvakazofamba sei izvozvo hazvina basa kana usina kutraina waikwanisa kuzvitraina asi wakasaina kuti ndaenda kuhondo wakaenda ndiwo wandiotaura newe huya tigare pasi titaure zvine chekuita nezvatakawirirana mubereki wese tiri kuda kuti tigare pasi titaure toita new assignment ndonyaya iripo
saka new assignment inengeri yekudii apa
pamberi nechimurenga kuti chimurenga ukada kundibvunza kuti chimurenga chacho chinofamba sei chimurenga hachina textbook yaunoti tiri kuita zvakamboitwa algebra body mass chimurenga unochiona wave machiri chokuudza kuti tora cover advance ridza chinokuudza chega saka isitoti pamberi nechimurenga
Munyori mukuru wesangano rakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishavanengezi, Zvishavanerunde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota muchirongwa chechipiri chekunyoresa vavhoti. Tabvunza amai makarau kuti vanhu vari kunzvimbo dzakaparurwa chirongwa ichi kekutanga kana kuti paphase 1 vanokwanisa kuvhota here panguva ino sezvo vaparura chimwe chirongwa chephase 2.
Ndinoda kutaura vanhu kuti tine zvikamu zvina chakangopera ndechekutanga asi kunyange dai chikamu chekutanga chakapera ndoda kupa muenzaniso kuti sekuchitungwiza takabva kuchitungwiza vanhu vedu vakawanda vakabva kuchitungwiza vauya mudhorobha reHarare azvireve kuti vanhu vekuchitungwiza vasina kunyoresa havachakwanisa kunyoresa zvachose vanhu vekuchitungwiza vanokwanisa avo vanokwanisa kuuya kuHarare kunyoresa vosikonyoresa asi imomo muchitungwiza muchine masenta matatu achiri kungonyoresa kunyange zvazvo takabuda imomo nevanhu veruzhi vakawanda vanogona kuenda padistrict office yavo vachinoramba vachinyoresa pane zvemamwe masenta maviri atakasiya ikoko ari padistrict office ipapo kwaunokwanisa kunonyoresa izvi zvinoreva kuti matunhu mese omo matakabvisa vanhu vachirikwanisa kunyoresa imomo vakaenda padistrict office yavo hatina kubvisa madistrict office achiri kuramba achishanda saka vanhu ngavasara semwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemutsindo nekuti iye zvino kwataa kuendando kune vanhu vakawanda vese avo vanga vakamirira kuti chirongwa chisvike kwavari takuti heuno mukana wenyu kuti muchinyoresa chinyoresa ine mutsindo tibarike zvatakaita muphase 1 nekuti muphase 2 ndomatakatarisira kuti tichanyarisa vanhu vakawanda nekuti taamunogara vanhu vazhinji.
Mubvunzo wekupedzisira Justice Makrau, nyaya yeproof of residence yanga ichinetsa vemapato vanga vachida kuti mutaure navo kuti poitwa sei nenyaya iyi. Zviri kufamba sei? Pane zvingagadziriswa here?
Zvizhinji zvinogadziriswa. Ndosaka takakumbira kuti pamusoro pevanhu vemapato avo vanga vachitibatsira zvikurusa, ndoda kuvatenda vemapato vanga vachibatsira vakaita semacouncillors nemaMP vari kupa vanhu vari munzvimbo dzavo yatinoti proof of residence. Pamusoro peizvozvo ndosaka tanga taita urongwa hwekuti seZEC tingewo tine vanhu vatinoita macommissioners of votes avo vanotoresa mhiko vedu vochishanda pamwe chete nemacouncillors nemaMP kuti pashaye kana munhu mumwe chete anonzi ashaye anomumirira kumutoresa mhiko kuti anyorese. Asi Trump achikurudzira vanhu kuti kutoreswa mhiko kana kunyoreswa affidavit haisiye yega nzira yekuratidza kuti unogara papi. Ndinoramba ndichikokurudzira kuti uyai nezvimwe maruwa, sambadzana sabhuku, sambadzana muDBC, sambadze pachikoro padzidze pamunogara napo, tsamba dzemaprista dzinokwanisa kubatsira. Zvese izvo zvinokwanisa kubatsira. Ngatisangomirire kumunotora mhiko chete.
Vangwarisa chigaro wesangano runora nezvesarudzo reZEC, amai Richa Makarau vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya nezveongororo yakaitwa nesangano ravo yemamiriro akaita zvino munyaya dzezvemaindustry.
Izvi tinozviita gore negore yatinoti industrial survey. Saka tinoita gore negore tichida kuona kuti industry iri kukura here kana kuti industry iri kudzikira. Saka mavonero atinoita pakuti industry iri kukura kana kuti iri kudzikira, tinoona nekuti production yatakanga tiinayo gore rakapera neyatiinayo gore rino, pane chachinja here? Chachinja mune zvakanaka here kana kuti chachinja mune zvakaipa? Ndoo ongoro yatinoita. Saka mabudiro egore rino akaratidza kuti iwo pane zvatakanga takaita gore rakapera nezvataita gore rino, takadzikira nezvikamu zviviri kubva muzana. Saka zvinoreva kuti takatodzikira ne 2.4% dan zvatakanga takaita gore rakapera. Zvichireva kuti zvine ongororo yakawanda, zvinoreva kuti mabasa akaruzika, uyezve zvinoreva kuti kana mishinari yatakatenga haina basa rairi kuita, iri kuita basa shoma. Saka ongororo yedu yakaratidza kuti neimwe nguva uone kuti mishini yedu yatichemberei, zvinogona futi kukanganisa yatoti production, saka inogona kudzikira. Tikandapedza kudaro, zvinopa hungwaru pana vavo vanoita mabhajeti avo egore. Kana hurumende inotora pazviri kuti zvatadzikira toita sei paindustry kuti zvisadzikira dzirambe zvichikwira zvisina kumusoro. Saka ndoongoro yatakabuda nayo, hainyanyofadza asi zvakanaka kuti titaurire chokwadi.
Saka muongororo wenyu iyi zvii zvamurikurudzira kuti zvinge zvichiitwa kuti maindustry asimukire zvakare?
Chinhu chikuru kuti inzi nyika inobudirira kureva kuti zviwanikwa zvomunyika menyu muri kuzvishandisa nenzira youchenjeri. Hapana zvamuri kuregedza zvichirasika, uyezve muri kugadzirisa kuti izvo zvamunogadzira munozvitengewo kune dzimwe nyika dzekunze. Uyezve zvinoratidza izvo kuti watombodyidzana naye zvikuru ndiani. Saka ndingati pakuti watodyidzana naye zvikuru kana watotengesera kana watotenga kwaari, yakabuda iri South Africa. Saka isu tikati kuona kwedu South Africa inyika yakatikoshera. Saka zvayakatikoshera tinofanira kugara nayo pasi toita chibvumirano chokuti iye inotengawo kwatiri sitengawo kwavari nenzira yakarurama kana kuti nenzira yakaderera inoita kuti patiri tese ukama hwedu hurambe hwakasimba. Makare kare paiva neyavaiti trade agreement yanga iri pakati peZimbabwe neSouth Africa, yakasopera kare kuti ichirinyiwa vari pakati pedu vari kungoramba vachingotaurirana hapana chiri kubuda. Saka izvo ndo zvikuru zvatoda kutanga taita kuti ngatibvumiranei kuti tine chibvumirano chakanaka neSouth Africa chinoita kuti kudyidzana kwedu kusangova kwokuti kunongosumudzira South Africa kuchisiya isu. Takatizve isu tinofanirwa kukurudzira nyika yedu kuti izive kuti hatigoni kugwarama tiri Zimbabwe chete. Kana zvichinzi tinodyidzana nedzimwe nyika, Zimbabwe inozovawo kuti inofanirwa kuziva kuti nezvairivo inofanirwawo kuwirira nedzimwe nyika. Saka tokurudzira kuti angavaunzi vanouya kuzoinvestawo muno muZimbabwe. Tine maminerals anogadzirwa muno, tine mbeu dzatinorima muno, tine zvakawanda zvicherwa zvomuno muZimbabwe kana matourist chaiwo. Takati isusu ngative nyika inodyidzana nevamwe inoita kuti yo pachayo igogonawo kuunza mari yokunze ichaizogadzira mabasa muno muZimbabwe.
Magara pasi here nehurumende kuti imuone kuti zvogadziriswa sei?
Hatisati tanyatsogara, asi patakariita takatodaidza minister weindustry kuti auye azoona. Asi kuti tizogara pasi manje tibvumirane zvinzira yekufamba nayo, iyo ndeyatisati taita. Asi pfungwa dzedu dzava nadzo zvese. Tingati hurumende yose kunosvika kucabinet yazvasvika. Tinotumira president Reserve Bank na minister of finance vese vadazvo.
Mutedzeri wemutungamiri wesizetai vakalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nava Innocent Dube, vanhu vamunyori mukuru weAnode Farm Residents Association kumaZoe. Purazi iri rinozivikanwa zvakare nekuti manzou, uye pane kunetsana kukuru pakati pevagari vakatora purazi iri muna 2000 nemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe. Mukutanga kwesvondo rino pakamboita kurwisana, tabvunza vaDube kuti zvakafamba sei.
Mapurisa vakauya vasina mauniform vakatanga kutaura kuti no mauvakirai futi takautaurira kuti chibudai miendo. Saka kubva ipapo isusu vatati tibude tichienda upi, isu dare repamusoro rehaikoti rakataura kuti tofanira kugadzirisirwa chii matsamba nekuwaniswa minda yakakodzera kuti tiende kunogara ipapo. Ndova ivo vati no isusu takatumwa naamai kuti no mofanira kuti mubude. Saka kune mumwe wedu ndobva avatora kamera. Saka ndo pakatangira hondo ipapo. Kwakubata mukomana kwakutanga kumurova yati aiwa zvamavita izvi hazvisirizvo nesu takuda kudzosera. Ndatatanga kurovana ipapo. Pakarovanwa zvakaita blessing, pakarovanwa izvi zvinochisa.
Saka mapurisa yanga akawanda zvakadii iwe imiwo mamuri vangani?
Mapurisa yanga ari 10 igumi. Isusu tanga tichisvika kuma15 varume. Asipa madzimai ndakati wandei.
Saka hapana akakuvara here?
Kwedu akakuvara anonzi Jenboy Chaparadza naumwe anonzi Mangarai Kunaka naumwe anonzi Tinasharumbi. Asi kwavo takakuvadza mumwe chetewo, asi vedu vese vakadischarge. Hapana akazoenda paintensive care, takangoratwa ndoata discharge. Ekuti tozovasiyaka vakazoridza futi mudenga kozi 4 of vamwe vana vacho vanga vane futi mapisto nayaya ndovabaridza futi mudenga ndokudhisipesa kwatakazoita.
Asi hapana akasungwa here?
Vakasunga mumwe anonzi Denbo Chaparadza.
Tiri kuonoka kuti mwaka wekurima watanga, muri kugadzirira here kurima kwacho?
Blessing, tiri kugadzirira zvakasimba kurima.
Hamusi kurambidzwa here kuti murime?
Kana hatirambidza isusu kana magweteda tichitaura kuti ngatirime nekuti bumbiro rine mutemo rinotaura kuti tofanira kugara pamanzo kusvika takawanira kwokuenda. Kana pasina kwokuenda zvakureva kuti tofanira kuramba tichitiri ipapo tichirima tiri ipapo kusvika patowanira kwokuenda. Hatisi kudzokera shure.
Vamwe vanoti hapana chamuri kunyatsorima chinobatika. Mungatiudza kuti gore rapera gohwo renyu rakamira sei?
Gore rapera takarima zvine mutsindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage kuGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura hapana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine mutsindo zvokuti hapana asina kuenda chibage kuGMB. Then isusu teboka reassociation remaresidents tine kamunda kedu ndoatakwanisa kuendesa futi t2 tan tikagovana chimwe semaresidents kuti tiwane chii kubatsirikana.
Munyori mukuru weAnode Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzou kwakare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Iko zvino toenda kuna Marvelous achitipa chirongwa chinotaura zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina
kuchingamiza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi taita rombo rakanaka tine chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri kuNigeria. Regai tiende kwavari tizokuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Makadi muri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera, zita rangu ndinonzi Angela Machonesa. Iko zvino ndiri kuAbuja kuNigeria. Ndinoshandira boka rinonzi Plan International, boka rinoona nezvekodzero dzevana nemagariro akanaka evana. Ndiri kuno kuNigeria sebasa rekuedza kubatsira kutambudzika kuri kuita vakomana nevasikana, madzimai nevarume vari kuwanikwa vari muutapwa hondo uye kushungurudzwa kwebato rakuzivikanwa kunzi Boko Haram kuno kuNigeria. Zinobatanidza nyika dzinoti Nigeria iyoyi, Niger, Chad nekuCameroon. Basa rangu ndere kuzama kuuya nichitaura nevanhu kuti tinatonzwisisa kuti chii chiri kuitika uye kubatsira kusimudzira zviri kuitwa neboka rangu Replan International kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu munyika dzinoni.
Mungati imi zviri nyore here semudzimai kuwanikwa muchibva kunyika yeZimbabwe muchiuya kuzoshandira ikoko kuNigeria? Pane zvamadzidza here zvamuchazonopa kurovo vari kuZimbabwe?
Tanga chandingati hachisi nyore kumudzimai wose kusiya mhuri yako uchiuya kuzoshandira kune imwe nyika kana kune imwe nzvimbo. Kwandiri kunyanya kunyika ine hondo, kunyika yausingazivi kuti mangwana unomuka uri papi, zvichida bomba richaputika kuti. Zvinondipa kuremekedza vanhu vakawanda vakaenda kuhondo nekuti ndiko kwandiri. Asi kwandiri inini nekuti ndinoda kusimudzira kodzero dzemadzimai, kodzero dzevasikana, kodzero dzevana. Pandakanzwa nezvekushungurudzwa nekutorwa kweutapwa kwakaita vasikana vaive kuNigeria vachizienda kuBoko Haram, mandiri chakava chishuwo chekuti ndinoda kunzwisisa nekutaura ndakavamirira kuti chii chavakasangana nacho uye kuzama kutaura nevakuru vehurumende nevakuru vedzimwe nyika kuti pasi rese kunyanya Afrika tigone kudzosera kodzero dzemadzimai, kodzero dzevasikana, kodzero dzevechidiki. Saka kwandiri mutoro uri pamusoro pangu wandinoramba ndichiita zuva nezuva kuzama kuti vanhu vanzwisise kuti tiri panyika pano kuti tigarisane zvakanaka. Ndikazviita kuZimbabwe zvikasaitika munyasi rese hapana chandagona. Saka ndiri kuzama kusimudzira kodzero dzevasikana kwete remuZimbabwe chete, tati pasi rese kunyanya muno muAfrika uye kunyanya munzvimbo yelectad nekuti inyaya isiri kunyanyotaurika. Saka ndiripo pakusimudza nekupembedza mabasa ari kuitwa nemapoka akafanana neClan International nemamwe mapoka ari kuda kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu vedunhu rino vatambura kwenguva yakareba.
Makakwanisa here kunge muchisangana nevasikana ava vakanga vari muutapwa uyezve zvii zvamunovataurirawo kana makavaona?
Ndichangobva kusvika muAbuja, ndiri kuenda musi wemuvhuro kunosangana nevamwe vasikana ava. Asi ndiri kubva kuNije kwandakanosangana nevamwewo vasikana vakakwanisa kutiza muutapwa uyu vakatizira kuenda kunje. Zvinondirwadza pamwoyo pangu kuti vasikana ava vakasangana nekushungurudzika kwakasiyana siyana. Vakatorwa vari vana pachikoro vakanoitwa madzimai, vakabatwa chibharo, vakarohwa, vamwe vacho vakatiza, vamwe vakabara vana. Chinonyanyorwadza ndechekuti vakakwanisa kutiza ivavo pavakadzoka kudzimba dzavo nepavari kuramba vachidzoka, mhuri dzavo nevemunharaunda havacha kwanisa kuvabata nekuvaremekedza nekuvatambira nekuti vaakufunga kuti makore avapedza vari muutapwa weBoko Haram, zvichida vanepfungwa imwe chete, zvichida vatumwa, havachagone kugarisana zvakanaka navo. Saka kwandiri zvinoratidza kusiyana kunoita matambudziko anosangana nemadzimai kunyanya vana vasikana vari muhondo, vari mukutambura, vari munzara. Saka vana ava iko zvino vaakurwara vakawanda vacho vava nechirwere cheutachiwana weHIV and AIDS, vamwe vacho vaakurwara nechirwere chiya chekuti ukabara mwana mwiri wako usati wasimba inogona kukanganisika munhengo dzako dzemukati. Vakawanda vacho vana vacho vakafa, vakawanda vacho vazvirema nekuti dzimwei dzenguva pakutiza apa vaipfurwa, vaidonha, vaidii. Saka zvakawanda zviri kusangana nevasikana avo. Mufaro wangu kuti pane zvakawanda zviri kuitwa nemapoka kunyanya randinoshandira kuzama kuti kutaura nevasikana ava.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogam chire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka tabata Prophet Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Ava vanoti vakakwanisa kunge vachienda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017 vakanosangana nevano vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Prophet Madungwe.
Tinotenda nekuti unzo kachirongwa kwamaita.
Inyaya hombe Prophet Madungwe iri munyika nekunze kwenyika pasi rino. Inyaya ya Prophet wekuZimbabwe vakakwanisa kuenda kudenga kana kuheaven muswa 15 October 2017. Mungatiudzane zverwendo irworu.
Muswa 15 October nangandiri muimba yangu yekunamatira yatinoti prayer room. Matende namata ukudaro. Kati mutumwa wani akauya, mutumwa wani ndezva andeza zverwendo randanga ndava kuda kutimbi chimika ndezva mutumwa weantibatsira. Kutiende kudenga. Kwa kudenga zvinombozvipfuurira maminiti akawanda kubva panyika kusvika kudenga nekuti muviri wangu wakachinjeredza kuphysical body kuenda kuspiritual body.
Tinonzwa kuti masvika ikoko kudenga makakwanisa kusangana nevamwe vano vakashaya kare vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Tinoona kuti pandakasvika kudenga Mwari wakandibvunza kuti denga rinopindwa nevanhu vatsvene nevamwe vasiri vatsvene vanenge vaitirwa nyasha. Saka Mwari ndobva vanditora ndobva vandiisa kune imwe nzvimbo inonzi paradise inoonekwa kudenga. Asi inoonekwa muthird heaven nekuti denga tine first heaven, tine second heaven nethird heaven. Saka ndakabva ndatora ndobva ndaratidzwa vanhu vakawanda zvakawandisa vanga vari ikoko. Asi vanhu vandakanzi ndibudise mazita avo ndakanzi nditaure 5 ivavo. Vandakaona vana Adolf Hitler, vana Tongai Moyo, vana Brenda Fassie, vana Michael Jackson. Saka ndiwo vanhu vandakakwanisa kuona. Asi ndakakwanisa kutaura navo vese. Asi munhu wandakataura naye zvenguva refu Adolf Hitler.
Dzaive hope dzamairota kana kuti chinhu chakanyatsoitika Prophet?
Hatina rigoro. Zvinhu zvakatoitika chaizvo chaizvo. Ndobva ndatobva panyika tikapinda kudenga tikatoona. Zvinhu zvakatoitika ndichitoona nemaziso angu kuti dzimba ndakarara ndakatinotorara kana kuti muka ndichiri kurema.
Vamwe vanoti zvinhu zvakaita saizvozvi ndo zvinopedzisira zvaakuitawo kuti vasave nechivimbo nemaprofiti. Mungakwanisa sei kuvakonvinza kana kuvatendeudza vanhu vanenge vaine maonero yekuti maprofiti ekuZimbabwe aakusvika panhano yepamusoro yekusataura chokwadi?
Zvinoratidza kuti tikatarisa Jesu wacho vanhu vakamuramba nekuti vanhu vane zvavajaira. Saka muprofita kana achiuya kwamuri haauyi nezvamunotarisira. Tinoziva kuti vanhu heaven havaizivi. Saka isu kana taenda kuheaven takuchikudza izvozvo. Saka ndinozoziva kuti zvinovashamisa nekuti havachatombosvika kudenga kwacho kuti vaone kuti zvakamira sei.
Vekereke yenyu vakatambira sei chiitiko ichi makuvatsanangurira?
Vekereke yedu vagara vanozvitambira nekuti last time vakatomboenda kudenga ndakaenda kasingaperi. Vatozvijaira nekuti zvinhu zvinoitika heaven pane patakambofunga Satani futi zvese izvozvo tinoaudza vanozviziva. Pane pandaka mboresila na Mwari zvese vanozviziva. Saka takabva kure nenyaya yedzi tichiita. Saka vanototinzwisisa ende vanotodzifarira ende nguva dzese vane vakatobisa kuti tidai pauya zvimwe zvinyuwani.
Mataura kuti makatombosunga Satani kuti muti nganganga.
Ya, Satani ndakambomusunga muna July 6 tikamuendesa kukoti musi wa 19 July 2017 ndakambomusunga tikamuendesa kuheaven court.
Manga makateerera kuna Prophet Dr. General Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. sezo ngwaida perega timbo tarisa msure na uzakare vakaru wa hondo vano chiva mgabe awafandile kutora utungamiri se ushe wemuri yavo. Zek inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vacha nyoresa kuvota rwendo runo. Aiwa amawadiwa to sangana zvakare mangwana hanokoneka nemfaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 4 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde avotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu inkosi indlela izawukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana nasesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba seMandebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zeMandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi le Fox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be 155 bebotshiswe ngumasingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningham indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela amasela emntontela. Asecela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo kwizindawo liyana amasela engamothi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi lawa abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobabuda bayavalelwa-ke emadobhisi. Namhlanje basebe siyangena ecourt eCheers. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela bazabuyela ecourt mhlaka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabe bereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu. Kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba. Imuli abasitela khona abadala ukuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bengisana-ke laye nalowo Mashingayitse onguye owama-CIO lapha eMathebeleni South.
Lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front ube khuluma le studio 7 ecingweni esemadobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zemadobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Bese besilindele sokubona ukuthi uhulumeni uzakuphephisa ngani ngoba iTrust leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu 50 or less abanje lilezimuli ezidlula 400 okutsho ukuthi abantu sebeseza njengantoko selokushili omunye nomunye afika abalelwa amafidi ngabanye abantu khona ngala ama-oveti o-70 by 70 la uminyane khonapho so kuyisixhobexhobe vele yinto engalakhande ngelamsila kade senzakala laphoya
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo banalabo bathi ngama-oveti
indawo zonkeindaba yelendi le isukuya uhulumende angithi uyelendele umthetho kwasekusithi abantu basebezenzela imithetho kakhulu amalunga ezanu-p f kaningi bayakwenza baqheshile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukukwenza kaps ukuthi bayafika nje bathi bona kusithotho kuthiwa kuyabhaliswa ngale behambe libhalisa komunye ngumuchemeni wephathi olubesiriphesuaw uthola ukuthi indawo zalezo abantu babethiwa mthethweni lithiwa abaende fzisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazwe phaka la
kakhulu kungabe kukhona ezo mbusazo singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lowa 24 yiwo abawadi awawinisa izanu-p f ngo-2013 and ilunga lephalamenti izanu-p f ubabe unevakhali kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi uhlangothi lwezanu-p f mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zemadobo iMaleme Solidarity Trust obekhuluma le studio 7 esecingweni ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda,
uyakwazi na lapho okumele uyevalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokuvalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezec siqala mhla ka-29 mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leTsibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mthatha, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, TV Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Eben, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyelo South, eBubulilima East, Kanyelo West, eNkabazwe, eMidland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umu mauka chinti, akuna indezi chinti ile. Ndo wana nje, abantu wenokuza, abantu baya itori mariza, abu zoneze kuniweyo. Koto wakuti singati kuna 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 indezi chinti ile, wakuti izeleze zitabili, hayi, asiaweze samba manka.
Sike sezo wakuti wakona, labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-Railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani
lapi sizwa njalo ukuthi nje njengokade wazi ukuthi kona ibhodi le ekona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile ibe siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminista aphointe ibhodi entsha so uminista sefakile ibhodi isikona besimelele ukuthi khona babuye bazositela officially ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yona liyana ekuniweyo yona liyana amakota ona yana mahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi sibili uyabe uphiwa imalini
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njani tona imali esidisdet ukuthi ona ngongamakotakota kunokukota imali abayiholisayo bakholisa ihafu uthi thula umuntu ephansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
yebo manje bebe ibuya every month ikuliwe idatha
allo ke ngumnomsana Kamura Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union bekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobunengi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abanengi abakwazi kathesi kusabelo sema Tevelele North kwenzakala kubo Tsholotsho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesi dance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residence then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabu sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama-serial number eziliphu zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe
okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesi uzafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izano nxa sikhangele khona lokhu zafumana ukuthi kule ngozi ukuthi umtiko uzawusuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze uye ngena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzela
emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani, njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe. Kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki, kakhulu lezo ezebandla elibusayo, ukuthi begqugquzela abantu ukuthi basupporte kumbe besekele ibandla elibusayo. Kusilusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi, kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU-PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni kulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abaningi abalazo lezo zithupha, kubuyele emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi. Ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo. Kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha. Kubhahile kakhulu abantu abaningi abalazo izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umuntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engakuthi ukuthi siyajabula njenge-commission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasela ukuthathela phezulu kokubhalisa. Asikhangele amanamba esilawo kathesi, sibona engani kuyathi kutshona elanamhlanje ilanga sesirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million, okutsho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalutshwane sengene kuphase 2. I-1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphase 1 dale esesiyiqalisile. Singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona, sibona engazathi zathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukaDisemba. Sikwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ethutha ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono kakhulu njengoba.
Kahle kahle uhlelo lolu luphela nini, njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January?
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December, kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January. Kodwa thina sikhethe sihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ngo-19 January. Okusho ukuthi sale sihamba izigaba ngezigaba 15 days sidlulise kwenye 15 days siye kwenye 15 days. Uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4. Ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1. I-phase 1 usephelile. I-phase 2 ngiyelo ukhona kathesi layo uyaphela 15 days from 3 days ago, kusho ukuthi mhlawumbe khonangale ku-mid-November thereabout. Kusuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December. Kodwa ukuthi
yase kuvalile ukuthi ngqe ukubhalisa. Abantu baye bevunyelwa ukuthi baye bebhalisa kuma office ama district kumbe kuma office awezech asedika nezigaba zabo. Kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asikumele phambili ikakhulu abantu bangapha koBulawayo emathebeleni north emathebeleni south asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva. Abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyachiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemaNdebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota. Kuyadanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zinabantu abaningi ababhalise ukuvota kodwa indawo enjengoBulawayo iyiyo esekucineni. Asazi ukuthi kuyini okunzima koBulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziseduzane nabantu. Awuhanjabango omude njalo futhi ziningi, i-publicity yakhona iningi. Yikho sithi vukani bantu bakoBulawayo lingahambeli emuva libhalise ukuvota ukwenzakalisa sokufika isikhathi kito dasibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo. Njalo kugcizelela njengekomishini ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inamba zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni. Nxa izigaba ezinjengoBulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu kutho ukuthi nxa sesiya phambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo. Yikho sithi abantu ababone ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyazivalelisa abalaleli ngisithi kuyi-weekend kunje siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota.
Hayi, siyabonga lati.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Lamuhla siseGwanda.
Ngiyisipho Mhlanga nokuzalwa. Ngithi sibe sesene ngikuwathele kama-groups angu-2 sinama-groups angu-4 kuwa-3 mina ngingu-chairperson wenhlanganiso ku-Hodas Development Association. Sikhangelele ukuthuthukisa umama ethuthuka umntwana angamankazana ukuthi umama angasweli ukusiza siza abantwana. Siyabenza emvuzini ukuthi igazana asinika omunye emnika iziyani be-esenzi sisiba le akho kuthuke esiya phambili naye uyazana ekhathinike omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke babomzini. Sithuthuko esingaba nalo lokushela imithi ukuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadeka ukutrithwa njengasonesi isikhathi sezulu nxa kusiza izulu ziyadabuka amazina treatment kudoza nje.
Zibanceda ngani omama imbuzi lezi?
Sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala umama yenelisa ukubhadalela abantwana isifisi. Uma yenelisa ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago iyaba lenyama konke nje okutholakala embuzini umama ayenelisa ukuthakuthola.
Liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi?
Asiyifeyisile imali ikhona. Bayathenga abantu abeGwanda ikakhulu abalamabhusha ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna imali. Khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizwe yabantwana besikolo. Ngathi igroup yokuqala ancede igroup yesibili. Ukusoke yesibili incede igroup yesithathu. Asangama-groups ayi-ethen.
Siyezwa njalo ukuthi amakomiti lawo, ama-groups, yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane, bekhuthazane ukuyabhalisela ukuvota.
Kakhulu sikhuthaza ukuthi omama lathi sivotelane kumama. Umama ofisayo ukuba ngikhansela, umama ofisayo ukuba ng-MP, umama ofisayo ukuya phezulu, umama oyenelisa ukukhuluma ukuthi umama bangabi ngomama baphonge ukuthula yi baphonge ukuthulela abe ngomama bezinye umama bayenelisa ukuba ngikhulumele abangakufunyeli abafunayo ekungaphatheki kani emphakathini. Ngihlangana la kabili ngenyanga esenzele lesidalesifani omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama akuzwisisa kwabomama kungaba labaluthwani abangakuzwisisi kodwa abanye bayazibikela sisekuhlanganeni siyehlala angazuza amabhethi kwenzeka ukuthi benelise ukuthi bavote ikakhulu kakhulu khonokho sidinga ukuthi vetele omama umama ngokuzamjisisa omunye umama kala esesithinzeni esiphezulu siyalekwazi ukuthi ngimele omama abakhona esigabeni sami abakhona kuqhwesiyensi yami abantu besigaba sakithi kuthi omama bonke abaphakame bahambe bayilungiselele ukuvota abhalise alungiselele ukuthi ngase kuvota sivotelane singomama singamkhangeleli phansi omunye umama singamkhangeleli ukuthi ye uyazimangalisa kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakame abe ngumama ozasimele esigabeni njengoba silabo omama abanye abasimeleyo sabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-M T abe ngobunyezi esikukhangele amasenethi njengoba nje bekhona ama-senator omama abangabisi bathuthuke labo bafike phezulu sinjani abasimeli
Leo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Asiyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Biometric voter registration.
BVR. It is not the time of the year again. Registering to vote. BVR. We all register a fresh.
Biometric voter registration.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaqotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu silengcosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.